Avo ndere chidiki kubva kumapato akasiyana siyana vachimba kambo ishe komborera Africa vakati vatanga mitambo yavo nhasi paBelvedere Teachers College. Mitambo yanhasi yarongwa nesangano re4H Zimbabwe Foundation pasi pezvirongwa zvayo zvekukurudzira runyararo munyika. Mutungamiriri wesangano iri vaJohn Muchenje vati vechidiki havafaniri kutomboita kana kushandiswa munyaya dzemhirizhonga. Vati sezvo nyika yatarisana nesarudzo gore rinouya, mhirizhonga haisiyo inokundisa sarudzo, asi kuti urongwa hwekuti mapato anoitira chive ruzhinji kana achinga voterwa kana kuti manifesto pachirungu. Vati mitambo ndezvimwe zvichashandiswa kuunza runyararo munyika.
So nhasika tichaita semayouth zvakasanganei to celebrate Africa Day Ready, then let's use sport as a tool to promote peace, tolerance, unity and also development in our country.
Vachitaurawo pachiitiko chanhasi sachigaro wechikamu chevechidiki mubato reLabour Economist and African Democrats Muzvare Caroline Mutasa vati donzvo remutambo yanhasi rakanaka chose uye vadzidza kuti vechidiki vanogona kugarisana zvisinei nekuti vanobva kubato ripi.
Tiri kuti kubva nhasi zvichienda mberi isu vechidiki tichange tichiwadzana zvakanaka, tichatonodzidzisa vakuru vemabato edu kuti hazvibetseri kuti tisakavadzane, tiri vene venyika ino chose tinofanira kunzwana tichivirira.
Izvi zvatsigirwa nevakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri wevechidiki muTCCC vaombera ishe nhende avo vati zvaitika nhasi idanho rakanaka mukudzivirira nyaya dzemhirizhonga munyika.
Vechidiki vezanupf neveTCCC MDC neLead neMCA vanogona kunosangana pamwe chete vachinoita zvinhu pamwe chete. Ndatinotanga taita macitizens tisati taenda kumapolitical parties, so tiri vana vanyamunhu tose. Asi chinhu ichi chakatikoshera kuti tinokwanisa kuti tikwanise kugarisana. Patinobva panapa taakuenda mupolitical season matasangana namo, vechidiki vese vanenge vachikwanisa kunoregedza kushandiswa munyaya dzemhirizhonga.
Vatiwo zvakakosha kuti vechidiki varwire nyaya dzavo kwete kungoshandiswa nevakuru muzvinhu zvakaita semhirizhonga. Imwe nhengo yezanupf Youth League vataurai kundishaya vaudza Studio 7 kuti chirongwa chanhasi chakanaka chose vachiti ndizvo zvagara zvichikurudzirwa nemutungamiriri webato ravo vaEmerson Munangagwa.
Isusu seZanupf tine engagement and re-engagement yakatoona president vaMunangagwa. We are not leaving anyone behind and we are not leaving any place behind. Ndosaka vakaita polar tagara tinoda zvitaura nevanhu. Saka seZanupf tauya tikati mapato yaita mbegora chipare chirongwa chakanaka zvikuru kana vanotonga vachisangana nevanotongwa chipara pasina anotsamwira umwe kana anotsamwira umwe.
Chirongwa chanhasi chatsigirwa nemasangano akaita seZimbabwe Youth Council neParliamentary Youth Caucus. Mutauri wekomishen nona nezvekuumba runyararo munyika yeNational Peace and Reconciliation Commission vaObed Gutu vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kana mapato ezvematongerwo enyika akaungana achiita zvirongwa zvekuumba runyararo.
Zvose zvinoitwa zvine chinangwa chokuti pave nerunyararo, pave nekugarisana zvakanaka, uyezve pave nekuti kana pakaita maconflicts awo anenge achigadziriswa murunyararo, vanhu vachikwanisa kuenderera mberi neupenyu hwavo vachigara nokugarisana pasina bvonga mupopoto. Tinozvikudza zvikuru tichitoti zvaramba zvakadaro. Kunyanyanyanya kune vechidiki ava ndo vachine simba kandoro kumhanyamhanya nokuita sei.
Mhirizhonga inowanda munyika panguva yesarudzo uye vechidiki ndivo vanowanzoshandiswa mumhirizhonga iyi. Musarudzo dzemaby elections dzakaitwa muna Kurume, mumwe wevechidiki weTCCC Vamboneni Ncube vakaurayiwa mumhirizhonga yezvematongerwo enyika kuKwekwe. Kunze kweZANUPF, TCCC neLead, mamwe mapato apinda mumitambo yanhasi anosanganisira National Constitutional Assembly NDCT neFront for Economic Emancipation 4H Foundation. Inoti zvirongwa zvakaita sechanhasi zvichaitwa mumatunhu ese munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.